manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 10/2024 makaterera ku Studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nzara yapfunya chisero munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vave kushandisa mari isiri mubudget kugadzirira kuuya kwevaenzi veSADC. Asi vamwe muzanu PF vanoti
azvina kureva kuti hodzinika kadzirwa kamari yekutenga chibako yachai. Mari yechibako yapresident akazotaura kuti iripo hakuna munhu achazofa nenzara kwose kwose kumaprovinces iri kugadzirirwa kuti madura anga achitengerwa chikafu chigare mumasura emumu.
Asi vanopikisa vanotiwo
chinonzi kufa hakuzi kupinda muguva chinonzi kufa kurara nayo worara nayo wogorara kuti nayo uchitapudzika uchiita kuti chikafu chacho hachiwanyiki patinogara isusu vanhu vaakutoshechekudya vaakutongodya sikara umwe pakupazuva
veBlue Movement vanotsigira vaNelson Chamisa vorambidzwa kuita musangano nemapurisa kuGweru.
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa ndobasa remapurisa kuti vange vachisunga vanhu vakadaro.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika yatarisana nenzara isina mukara mukare akamboona, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaudza makurukota avo kuti vanoda kuti vaite chipatapata kuvaka migwagwa mahofisi nedzimba pedyo nedare reparamende idzva kuMount Abden kumashonaland west pamberi pemusangano wepagore weSADC uri kuitirwa muHarare. Guta reHarare rakanziwo richeneswe. Vakuru mubazi rezvemari vataura neStudio 7 asi vasina kuda kutaurwa nemazita vati izvi zviri kuda mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora akawanda uye mari iyi haisi mubudget. Hurumende iri kutadza kubhadhara zvimwe zvikwereti zvinosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion munyika nekunze. Vamwe vakagadzira migwagwa kare havasatiwo vapiwa mari dzavo nehurumende zvakatendwawo nemutedzeri wegurukota rezvemari vaDavid Mnangagwa. Mumwe mukuru mubazi rezvematunhu vashingirai mushamba vaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende ichataurawo mapurazi makumi mana nemanomwe kana kuti 47 kuti ivake guta idzva iri uye mhuri mazana matatu dzichatamiswa. Kunyangwe chigaro chekuva sachigaro weSADC chichingotenderera munyika dzose dziri mugungano iri semadzoro, hurumende yeZimbabwe yave nemwedzi yakawanda ichiita sekuti chigaro ichi chakakosha uye munongedzo wekuti vaMnangagwa vari kutambirwa neSADC iyo ine vaongorori vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo dzakajeka. Sarudzo dzeZimbabwe idzi dzakashurwawo neAfrican Union nemasangano emunyika nekunze. Atina kukwanisa kubata mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaEnergy Mutodi vaimbova mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo zvemangoreva kuti vanhu vanotaura mashoko iwayo havadi vanhu vane rudo nenyika ino, vanhu vasi vari unpatriotic nekuti ivhe niwe uri pamusha pako ukanzwa kuti kuri kuya vaenzi unototsvaira muchivanhu chako unotogadzira dzimwe nzira wosakurira kunova kuti vaenzi vachiuya vasvike vachiona pakachena sezvo imi kana muchiindawo kuvaenzi muchishanya kune dzimbe misha kwamunoshanda kwamunochanyawo munosvika vakatsvaira dzimba dzavo munosvika vakaitawo kugadziriwa zvimwe zvinhu zvavachivagara vachiita imhaka yekuti vanosakrifisa kuitira kuti imeji yenyika inge ichiramba iri pakanaka munhu anobva kunze kwenyika akaonawo makagadzira rodhi yenyu inoenda kuparamiri iyoyo anofara achiti aiwa Zimbabwe iri kugadzira nyika yayo iveni kana vaakudzokera havadzokeri nerodhi inosara saka tosara tichishandisa neimwe nzira tachivande pane imwe dano rekugadzira nyika yedu saka munhu angataura izvovo angati vamuroi chaivo asingadi kuti nyika inei budii
asi kavamwe vari kuti vamutodi nyika yakatarisana nenzara nekudaro hapana chikonzero chekuda kufadza vaenzi vamuri kutaura vana vachifa nenzara
hazvina kureva kuti rodhi ikagadzirwa ka mari yekusenga chibarwe yachaiko mari yechibarwe yapurezidendi mutakagoakataura kuti iripo hakuna munhu achazofa nenzara kwose kwose kumaprovhinces kuri kugadzirirwa kuti madura anga achitengerwa chikamu chigare mumatura emumuuti vamuti vagadzire kudya vachange vachizviwana saka hazvina kuti aiwa ngatitagadzira rodhi nokuti toita mari yekudya koudzana nokuti mari yacho yekudya hapana
ko mari yacho zvayanga isina kuiswa mubhajeti hapaiti dambudziko here ipapo zvinozopa kuti nyika irambe iri kumawere
pose patinoita mabhajeti enyika tinoisa inonzi unallocated reserve saka unallocated reserve inomirira zvinhu zvinomuka panzira zvaya zvatinoti tipo ari chamukira mumakumbo kana kuti maunforeseen expenditures ndo zvainomirira izvozvo saka vanhu ngavangataura izvo kungava kutodawo kutodzidziswa vanhu vanenge vasingazivi ndozvatapatoti vasingazivi ngavadzidziswe vasingazivi ngavarayirirwe kuti vagozivawo sezvinoita vanhu
nhengo yezanupf inomirira Bikita South mudare reparamende vaenergy mutodi vachitaura vari parunare kumasvingo sezvo chitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vanokokera bato rinopikisa Residents Coalition for Change mudare reparamende vari kuchikwata chiri kutungamirwa navajameson timber vacliford hlachwayo kuti tinzwewo maonero avo
ko mari yabepi yazuva nyika yaziya sekuru vari kuuya saka taakugadzira vaenzi isu mazuva ese richitambura toati mari iyi pamwe pane painenge ichitongeka hwadiswa kuti vana vasaura kuti mari iri papi vana vafe nezara vasadya zvinonaka pamba asi takanyanya kukosha munyika kana mune enorganisation kuplana kuronga zvakanaka zvichiburikidzawo nevanhu macitizens vachiparticipeta mukuronga kwezvinhu kuti aiwa mugare rakati tichashandisa zvinhu zvakadai munozviona sei sevanhu navo vese vana vezimbabwe
hurumende kairi kuti vashachwayo hapana munhu ari kufa nenzara muzimbabwe
aiwa isu kwatinobva vana venyika vana vezimbabwe vatambudzika chinonzi kufa hakuzi kupinda muguva chinonzi kufa kurara nayo worara nayo wogorara futi nayo uchitambudzika uchiita kuti chikamu chacho hachiwanyiki patinogara isusu vanhu vaakutoshaya chokudya vaakutongodya zuva rii kaa umwe pazuva zvinoratidza kuti vanhu havaakutambudzika chibage chinonga chichiwanika chacho chakwira zvisingaiti zvekuti havakwanisi kuzviafoda vana vanhu vanenge vari kumareserva even kumalocation kwacho nekuna makanzwa mudare reparamende vanhu vakataura kuti aiwa chikafu chichakudiwa kumunhu wese nekuti nzara iripo gore rino iri kuzvongodza munhu wese hapana achiri kusarudzwa nayo vari kushanda vacho hapana chavari kukora mukoro wacho unonge wakaperera haukwanisi kutenga chibage chinonge chichidiwa kana zvikafu zvinonga zvichidiwa mitengo yezvinhu muzvitoro yakwira zvisingaiti zvekuti hapana munhu ari kukwanisa kurarama zvakanaka munyika saka inyaya yekuti kufa hamaira kana uchitara kufa kwokupira muguva asi kufa kwenyu kwatiri kutaura inyaya yekuti vanhu vari kutadza kutenga zvinhu muzvitoro vari kutadza kutenga chibage chinovakwanira mwedzi wese kana kuti nguva dzose
iyo hurumende yanga ichitotadza kumbobhadhara vamwe vanga vachigadzira migwagwai mazuva apera uye ine zvikwereti zviri kusvika izvo 17.5 billion munyika nekunze pozowedzerwawo imwe mari yemitero kana kuti maarias zvaakuitika izvi semaonero enyu zvinosiya upfumi huri papi chaizvo
aiwa nyaya yezvikwereti zvehurumende inotokitya madza nekuti ndifunga makaona muparamende dare reparamende uye nyaya yevanhu vasina kubhadharwa yakatarwa nemantv edu tataura kune nyaya zvikoro zvisina kubhadharwa vana vezvikoro inonzi dhimia inofanira kubatsira vana vanotambudzika vasati vachibhadhara mari yezvikoro pari mazuru nezuru zvemamiriyoni emaus dollars nemarpgs nemaranzi mamiriyoni asina kubatwa kumuzvikora zvira zvazvikora izvozvo nevana vari kutambudzika zvinhu zvazvo kufamba zvakanaka saka tiri kuona kutoti ndo maitiro acho even vakagadzira dzinombabva dziyadziya zvidai asi dzachiiswa overtax zvese izvozvo zvaiitika vanonga vachida kumbunyikidzwa nekuita zvinhu zvinovafadza ivo nenguva yavanonga vachida kuti vaite asi torati izvi zvinhu hazvina kunakira nyika hazvina kujekera ramangwana renyika nekuti tinofanira kuti tichiita zvinhu zvatinoita nhasi ramangwana redu rinenge rakanaka nevana vachauya mangwana vanoona kuti ah madzibaba edu akaita zvinhu zvakajitika zvakatinakirawo senyika.
VaClifford Hlatshwayo ndivo vanotungamira bato reCCC mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Mapurisa arambidza vechikwata cheBlue Movement chiri kutsigira vaive mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano kuGweru nhasi. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7, mukuru wemapurisa kuMidlands, Chief Superintendent Tambudzai BBN Gumbo, vati veBlue Movement havana kunyatsotevedzera zviri pamutemo zvinodiwa pakuti paitwe musangano. Uye vativo paida kuitwa musangano uyu hapana kunyatsojekeswa. Vatizve vari kutyira kuti pangazoitika mhirizhonga sezvo vamwe vechikwata cheCCC vainge vati veBlue Movement havafaniri kushandisa chiso chavachamisa. Vachamisa vakatoenda kumatare vachiti vari kuda kurambidza veCCC ava vanotungamirwa navawosh mwenguve nevamwe kuti vasashandise chiso chavo, asi matare haasati atonga panyaya iyi. Asi vachabangu vakaudzawo Studio 7 kuti havasi kuzoregedza kushandisa chiso chavachamisa. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa nemapurisa ekuMidlands nezvekurambidzwa kweveBlue Movement kuita musangano yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vange vari munyarikani mukuru pamusangano uyu vari nhengo yeBlue Movement vaAmos Chibaya.
Semuzuro takandozivisa mapurisa kuti tichange tine gungano guru mumusha wemukobhanosi vhiki yose yakasvika pakupera mapurisa kuna kutipa mhinduro kwemuzinda wedu chande lichoira vakandotaure nemapurisa episi vakavaonesa mapurisa episi akati aiwa rali yenyu yabvumwa tandosara isignature yabispo vasiri muhofisi asi vati ivo zivisai konzina kuti ngaaenderere mberi neurongwa hwokugadzirira rali yavo nekuti hapana chakashata patsamba yavo musi wesvondo izvo rakasununuka mapurisa hatina pakatenge tichiita tichange tiripo kuvachengetedza.
Saka tiri kuona kuti pane tsamba yazonyorwa iyi ichikurambidzai kuita musangano, pari kupiwa zvikonzero zvechii chaizvo nemapurisa?
Ndo zvatotinetsa zvatotikatyamadza kuti dambudziko rabva kupi. Zvamafambira zvaita mukoma zulu ndezvekuti nezuro manheru konzina akaziviswa kutiska kune kumahofisi emapurisa ndokuenda kwakundopiwa tsamba yekuti hamungaenderi mberi nerali yenyu. Zvazvinongoreva nezvekuti izvo mukoma zulu zano inotambisa mapurisa kuvhiringa kumisa magungano emapato anopikisa munyika. Chikonzero chiri chekuti radambudzo munangagwa havana kuhwina maelectioni muno muzimbabwe. Saka naizvozvo kungoungana kunoita vanhu muno munyika vanoona sekuti idambudziko guru kwavari vanovhunduka nyaya yekuti hamuchaenderiri mberi pamakapurana kuti pamukobha golf course hamuna kunyatsotarira kuti ndepapi chaipo.
Asi nzvimbo iyi inonyatsozivikanwa here vachibaya?
Taigara makore namakore tiita musangano yedu magungano edu panzvimbo imwe chete iyoyo tichizivisa mapurisa nenzira imwe chete iyoyo kuti tiri kuita gungano redu pamukobha golf course. Mukobha yese golf course iri panzvimbo imwe chete inozikanwa nemunhu wese ende iwo mapurisa acho taigara tichimazivisa nzira imwe chete yatakaita musi womuvhuro vaimbotibvumira panyaya pese tichimbovapuraya mapurari mamwe chete iwawo.
Ko zvavanga vachitipa nogona kuita mhirizhonga nekuti chimwe chikwata chiri kuti muri kushandisa mufananidzo yacho zviri kufamba sei?
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa, ndiyo basa remapurisa kuti vange vachisunga vanhu vakadaro.
Saka muchaenda kumatare here vachibaya?
Omwo ndonzira yatinotora. Kana tisina kugutsikana nemavatiro atinenge taita nechikonzero chekuti semovement tine kodzero dzekuunganidza vanhu. Semovement we've got the right to organize. Semovement we've got the right of assembly. Tinobvumidza kuronga movement yedu pasina tinozvirumbidza.
VaAmos Chibaya vechikwata cheBlue Movement vachitaura vari parunare kuGweru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro mazana matatu vane makore ari pakati pemanomwe negumi nemasere vakapambwa kuNigeria mukupera kwesvondo rapera nevanhu vainge vakapakatira futi vakazvivhara kumeso. Vana ava vakapambwa pachikoro chekuriga mudunhu rekaduna kumaodzanyemba kwenyika iyi. Mumwe mubereki Eva Richard Hamza ane vana vashanu vakapambwa anoti ari kushushikana zvikuru nezvakaitika. Ngarava dzehondo dzeAmerica dzakatakura zvekuvakisa dura rechikafu munyanza yeMediterranean dziri murwendo kuenda kuGaza mushure mekunge mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nezveurongwa uhu mazuva maviri adarika pavakatura mashoko kunyika yavo. Kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi uye vanhu makumi maviri nevaviri vanonzi vakaurayiwa nemauto eIsrael nezuro. Israel yakabomba nzvimbo mbiri manheru uye vanhu vanonzi vakafa vakawanda vacho vana nemadzimai. VaBiden vari kushora zvikuru kuurayiwa kwevanhuwo zvavo neIsrael muhondo iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Chidoma Njokota avo vakatanga kambani yeKids in Tech Global iyo inodzidzisa vana vadiki technology nerobotics. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinoti vazhinji vedu taingodzidza kusainzi uku kuti kune parallel circuit, circuit in series taizviona madiagram mabhuku asi kuzonzi gadzira circuit racho uise switch uise resistor apa ugadzire circuit racho rekungobatidza light remumba vamwe vedu vakawata danhasi havatozvigonyi. Asi zvaizotikato zvekuti tasvika kumayunivhesiti uku lecturer aisazodzidzisa nekuti anotaura kuti izvi makazviita muri kupraimary. Saka kune vakenge vasina zvikwanisiro zvacho vasina kuenda kuzvikoro zvine zvikwanisiro zvacho zvaizovaremera kutanga kuita mapracticals ekuyunivhesiti kutanga kuita innovative vachigadzira maprojects avo. Vamwe vaitonetseka kunyange nemadissertation projects.
Vana ava vamuri kudzidzisa muri kuona vachibatsirika here zvekuti mune remangwana tingaona vachitanga kugadzira zvinhu zvitsva zvakasiyana siyana?
Ndiri kuona vachibatsirika zvikuru nekuti kunyange mafungiro avakuita nezvemastem subjects izvi akatosiyana. Unaona vanga vachochuya neproject voti teacher zvinoitera kuti ndigadzire alamu yepajo pangu yekuti kana vanhu vakapinda ndonzi kuti munhu pane munhu apinda dhore cheriro isino kuridzira kuti gadzira napa mukana wacho kuti gadzira tione kuti zvaukugadzira zviri kushanda here unotoona umwe wacho vakutogadzira masystem ari kutoshandisa pachikoro maattendance register system mabiometric attendance system nezvimwe zvakawanda zvavari kugadzira vana vadika vamwe vacho vamwe vacho vakakwalifya kuenda macompetition kunana Singapore erobotics idzi ndinoona zvakanaka kuti vana ava vatange kudzidzira kuita innovative kudzidzira nezvetechnologies vachiri vadiki nekuti zvinovabatsira kuti vasazoshaya zvekuita muupenyu unoona kuti bakamudzidzisa electronics nyange mabasa emaoko chaiwo akaita kunge kugadzira mafoni vanokwanisa kuita nyange mukati aini yacha instead yekuti tirase aini munotoona kuti mwana kutogadzira aini yakutoshanda
mashoko enyu ekupedzisira uye zvekuti vanoda kubatai vanogona kubatai sei
isu kuKids and Technology nemota yedu yekuti learn by doing zvichireva izvo kuti tanga unokwanisa kuziva chinhu kana uchinge wachiita kana usati wachiita haungachizivi zvichireva izvo kuti ukaverenga chinhu ukasazochiita then hapana zvaunenge waita kazhinji kacho saka vanoda kuzoziva zvakawanda nezvekids and technology munogona kuti bata pa +263 778 530 166 kana kuti pa 0783911714 kana kuenda paFacebook pedu Kids in Technology Zimbabwe kana kuti pawebsite pedu kidsintech.net
kwanhasi tokumira pano mazwa hurukuro yataita namuzvare Chido Manjokota avo vakatanga kambani yeKids in Tech Global iyo inodzidzisa vana vadiki technology nerobotics ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavo Kanyuve ndiri muWashington DC
tinotenda zvikuru Taboka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
maneru akanaka vatereri ini ndiri Tanonoka Wande pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo waanoda kuti utsanangurwe makadiniko ndipi ani uye munoda kuzivei
Tanonoka Kongwari panhau dzezvitendero pane vanoda kuhwisisawo kuzi zvinondinetsa vanoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu hazvimo mukati mekunamata kwavo bati paripo pandinhawo maprofita ekuchipostori ngati ese kazhinji kuchinzi uyo anofamba nemweya Eriya Johani Pauro Joshua Andiriya saka ndo pandinoda kuhwisisa ipapo pavanenge vachiti Pauro vachikuzawo kuti Pauro Who is this Pauro? Ndiani Pauro? Joshua? Ndiani Joshua? Moses? Ndiani Moses? Wozi, pakatanga chitendero chavo, vana Erija, Elisha, vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora, vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eriya, Joshua, iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here? Vava kuti iko zvino mweya mutsvene, asi vari vanhu vakafa. Saka iko zvino vakuuya vachiti havaiti zvechidzimo havasi kutirova kurova mbwa vakariga mupinyi here vachingoita zvechivanhu but panondinetsa ipapo waya vachiti mweya waElisha mweya waJoshua mweya waMozisi mweya wanhikiri Mozisi haasiye Mozisi wacho akafa here Aroni haasiye Aroni akafa here zvinobvepi izvozvo chimbondibvunzirewo tatenda hangu
Yeyo nyaya kwa muri mufundisi Simango. Sei zvechivanhu zvichishorwa asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra.
Tingada kuti tizive chekutanga kuti chii chinonzi mudzimu. Mudzimu kutaura vanhu vakafa kare. Vanhu ava vakafa zvinova vapedyo naMwari. Saka mara noruzivo rwedu isusu vanhu vatema tinoti Mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu vanyama vapenyu, asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye Mwari. Saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo naMwari. Midzimu iyo bva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna Mwari anonzi musika vanhu. Asi zvese izvi ndizvo zvinhu zvaitendwa, ndozvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu.
Saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEria, Pauro kana vamwe vatendi vekare vanenge vachirevei?
Kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEria, mweya waPauro, mweya wanhingi, zvavanenge vachireva vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEria wapinda mumunhu. Zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora, baba vako vobva vafa, iwe wosara uchitamba bhora paya. Vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora. Asi hakusi kutorewa kureva kuti mweya wababa vako chaiwo, vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri. Saka vachiti mweya asi kutaura chipo. Saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEria, mweya waPauro, vari kureva musoro pezvipo zvaishandiswa naMwari kuna Pauro zvava pauri. Chipo chaishandiswa naMwari kuna Eria chava pauri. Eria waiprofita, Pauro waiparidza vhangeri, mweya wakanga uri muna Abrahama, Abrahama akanga iri hama yaMwari, ari pedyo naMwari. Saka mweya iwoyo wava pauri. Ndopavanotaura soko rokuti mweya wangana wava pauri. Vanenge vasingarevi mweya wemunhu wacho chaiwo, vari kureva mushandisirwe waaitwa naMwari.
Nai mufundisi Simango, pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu?
Hakuna munhu wakafa anomuka zvaachidzoka kuzogara muno umwe munhu. Hazvigoni nokuda kwokuti kuna Ruka chapter 16 Bhaibheri rinotiudzake kare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo, havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu.
Ndinoimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzawo vamwe vatendi, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Ko vechitendero chechimoslem chabhudha neavo vasingabvumi kuti kuna Mwari muripiko? Uyai mutiudze pfungwa dzenyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti sarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoba kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League. Dynamos yarohwa iyo 2-1 nechikwata cheHighlanders pamutambo watambirwa kunhandare yeBarber Field Stadium wanga wakatariswawo nevanhu vakawanda. Mune mumwe mutambo chikwata cheSimba Bora charwa Manika Diamonds 3-2 kuchitiwo wange yarohwa Yada 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kunyangwe nzara yapfunya chisero munyika, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vave kushandisa mari isiri mubudget kugadzirira kuuya kwevaenzi veSADC. Vanopikisa vanoti zviri kuitwa izvi zvinokatyamadza sezvo usachigaro weSADC usina kunyanyokosha angori madzoro. Highlanders yarova Dynamos 2-1 mutambo wePSL. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Tukusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mungela ku Studio 7 nesonto mtazili chumi umbimbi cho 2024 ukefu tuwe henda vini zetu la mtanje
siinza luka jisige ati jiluto kifuka singuma le mtuzi uje kuchoni langa singa jiluto sicheka manzi kupezi
awanto manengi ema tuweli North Bati kabala uldangi nga enjala enkulu lonyaga.
Abantwana ngikhumbula kakhulu Kenneth ukuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabona ngabantu abaseduzane.
Bakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi uLodumo uKenneth Seziba. Likaphansi iqembu leDimbare Dynamos elinqotshwe ngeHighlanders FBF namhlanje. Salethulela izabatsha nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakumkhankaso weBlue Movement bathi umhlangano bekumele beuqhube eGweru uvinjwe ngamapholisa alobe incwadi yesithi kabacelanga kahle ukwenza umhlangano lo. Incwadi elotshwe ngumkhokheli wamapholisa enkabazwe uSenior Assistant Commissioner Ntofosa Kumbo ithi le ndawo kade befuna ukuqhuba khona umhlangano lo bekungafanelanga kube le mihlangano enje. Kodwa abomkhankaso weBlue Movement bathi abakusetshwa elizweni yikuthi sebezibambe esidukwini kwezombusazwe. Umkhankaso lo ngokulungisela uMnumzana Nelson Jamisa ukelwe ukuba uzabumba ibandla elitsha kulandela ukuthiya kwakhe ibandla le-CCC athi seliphethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Le ndlela esabekayo emathweleni North zenkabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla okunikwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Namhla sixoxa lezakhamizi elupani esabelweni semathweleni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo, silendlala engathambanga. Lapha utyani sokuthile kwathi khu inkomo ziyakufa, amanzi akusela amanzi emfuleni. Lathi sinje sizanatha ngaphi siza kufa. Abantwana kabasahamba ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungaze uyihambise ngale uyeyithengisa isiyi-$50. Sizalukazi sinje asidli lutho. Sivuka sinquma le mthunzi kuze kutshona ilanga singadli lutho sitheka amanzi kuphela.
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi esithathi Ncube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shu uNkulunkulu ngawo yangenela azibonakalise nje umhlabakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa. Sibochela mhlawumbi izikwelede ezinye ezazinge zikahulumende zingaso zethu. Kuthiwe sesile zikwelede esikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima kusiyabamba September kuyabavela kungasela umuntu lesifuye emhlabeni. Lathi sabase sibhubhile labantwana esikolo vele babe ngasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi 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 zikhwelile kumahalisayo. Yafa sibili. Asikhuleke namakhuleka sincenge inkosi.
Siyakhala esinye njalo isakamuzi eKwarayi, umnumzana Jombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 yindlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka ka-1947 lapho sezwa khona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi eyalonyaka. Ngoba sikhuluma nje kusesenje kathesi inyaka March esikiyo. Kodwa indlela osokungani kome ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwane owedluleyo kuna. Ungaya endaweni eziyimifula komila kusela manzi ngitsho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kome kulugwadulo.
Umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahambe ezikolo ngenxa yendlala.
Ungakhangela izifuyo lazo zikukhwamalele sezisenza ukukhotha inhlabathi, inkomo ziyabhoda ziyele lale, akusela nto enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kuboJuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo, hayi kuyabe kungasayenzi. Ubusukhangela le ntengo. Intengo yazo izifuyo iwe kakhulu 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 ngoba kathesi market inxa usizwa ebantwini abavela kubo Bulawayo bathi inyama iningi vela kwezinye izigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imhlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba ngobuningi ngendlala le ekhona kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market. So indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima. Sikhangelele ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethole ukuthi bethenga impupho. Impupho isatholakala nje ezitolo. Kodwa kukhangelele ukuthi abantu vele behle bepakishe bebudget ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile. Ikakhulu kunjengesikafu senkomo lakho kuyadingakala. Ezikolo akumangalisi ama dropouts azaba manenga kakhulu ngendlala le. Sikhuluma kunje kule mzamo yokuthi abadala benza ama permanent plans laba abakhokhela izikolo ama SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe. Kodwa ke kube sekusiba yinkingi ukuthi ziyabhadalwa kanjani ngapha abantu bese simene esinje sendlala. Isimo sangkhona kasimanga kuhle sibili. Sibe sesisiya endabeni zamadona. Amadona akatholakala kanceda abantu la sithi ngama NGOs la azimele wodwa. Kodwa nje kulezi insuku kulohlelo lukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthethe inambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende lo-social welfare. Ebesikhangelela ukuthi nga kuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe njengobuningi ukwenzela ukuthi imphefumulo yabantu isizakale. Ngoba hayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ngani hayi asondlala yimpi sibili wokuthi hayi asikwazi ukuthi sizayiphetha simi ngapi.
Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu luphethe isabelo seMatweni North umnumzana Richard Moyo obengaphenduli omakhalekhukhwini. Ukuzulakala kwezulu kweleZimbabwe kubangelwa isigudumezi se-El Nino esihlasele umhlaba wonke jikelele. Bakhala bantu ngokubhubha kwasomabhizimusi obelodumo uChemist Siziba. USiziba wazakala ngokuba ngabokuqala abasungula inhlelo eziningi zabosomabhizimusi abathuthukayo kweleZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Bekuthemba Mhlanga wahlala loSiziba eHarare.
USiziba lapha abaningi bemazi njengokuthi ngubootcamp, nosasimbiza njengokuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye wabantu abasungula into lezi ze-indigenization in the 90s lapha bekhokhelwa ngumqabo uJoshua Nkomo. Yena labantu abanjengabo Strive Masiwa labantu abanjengabo Nigel Chanakira labantu abanjengokamshinda yabantu ababephambisa ugasi into ze-indigenization kungakangena amasela lawa athi sengena kusiya phambili kwathi kusuka lapho abantu ngathi bakhumbula ukuthi kusiya kufika into lekamaselula yama-mobile phone nguye owayephambili eyisebenza indaba naleli bantu lo Donald wonke layo ngumanjinela ku-strike masiba
ye kodwa ubona ngazani pho akweza kwakhanya sibili kungabe kuyini ukhanya wayezinkunzi kakhulu
hayi kakhulu yabona umuntu ngathi uyaqalisa sibili khona phana kufakwa ama-cable amafoni ama kukalisa sile expansion yama landline eZimbabwe ikhampani ka-Kings yayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kuthenzwa zonke izinto lezi noko nxa sithi siyakhanyela nje ilokhu zena into yemobile engingayikhuluma nguye owayephambili but kakhulu khulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe besiyafunda abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthojeni yikho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngupresident nxa kuyinto ekhona yokuthi u-chemist unikela kuba kubulawa isisinda kakhulu eHarare ngoba ngumuntu wakobulawa ohlonitshwayo ehlonitshwa ngabamachurchi ehlonitshwa ngezomba ngazwe ehlonitshwa kwezamabhizinisi yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli
ye kuthe khonapha segula sokule nto ezinjalo yongani konke konoku asekubambanga kambe kungaka kwahamba njani ongane kuhamba kuti
ye umntuphe ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi iminyaka edlule lapho kube wachaya istroke khathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys yikho nje khonokho ungathi hayi kucineni kumkhuleli ayi bengani sekhula sine minyaka eyi-77 kodwa asingathi ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi yokuaba le stroke lokuthi ama-kidney akhe besesala yikho kunjani okusuke kwamkhulela-ke izona
singathi abantu bazamkhumbula
abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane wayehla wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni especially lawa awaye-engineering wayelo mbono uKenneth ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi yikho kakhulu abantu abazamkhumbula nabanye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisi ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa yokuthi kule lizwe lalifuna ukuthi liyefikiswa kuzaphu ngasese babudinga khona phana u-chemist eHarare ukuthi elifikise nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzaphu kwakudingwa no-bootcamp ungawuthi enjani elifikise he was an important back channel for inkulumo ezinjalo
lo ngumnumzala bekuthemba mhlanga odabuka kwele Zimbabwe ohlala e-London ubexoxa le Studio 7 ese-London kwele Bhritane singangeni kusigaba esilandelayo sikekuthangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele mindika lilungisela ukuba le ndawo enkulu elwandle yokuthwala ukudla okuphoselwa abantu eGaza Strip abahlaselwa ngamandla ngele Israel abantwana abafika amakhulu amathathu 300 sebethunjwe ngamalocaca eKuriga kwele Nigeria okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi useNisibanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuba siyahlangana kuhlelo lwethu lokufundisana njalo lokulalela ubala kwelizwi lenkosi
usiphatheleni namhlanje
namhlanje ngizafuna siqhubeke sikhangele lolu daba lokupha lokunikela uPaul uyakhuluma kwabaseKorinte abesibili chapter ka 8
uthi yena asivaleni bazalwane sithanda ukuba lazi ngomusa uNkulunkulu awunika amabandla aseMacedonia ekulingweni kwawo okuzima kakhulu lokuthokoza kwawo okukhulu kanye lobuyanga bawo bokugcina ugcwele ukuphana okumangalisayo ngoba nyafakaza ukuba anikela okuningi njengayenga kwanelisa kanye lokudlula amandla awo bona ngokwabo basincenga ngokuphangisa ukuba babe lethuba lokuhlanganyela lokhu kusebenzela abantu benkosi kabayenzanga njengesasikulindele kodwa bazinikela enkosini kuqala muva bazinikela kithi kuvumelana lentando kaNkulunkulu ngakho-ke ngiyafuna sinanzele lapho ukuthi okokuqala la mabandla aseMacedonia uPawulu uyakhuluma ngokuba babengene phakathi kobunzima obukhulu kakhulu obayenza ukuba bagcine sebengabayanga kutho ukuthi laba ababebusa babahlukuluza bebahlukuluzela ukuba bathiye ivangeli njalo kwaba nzima kakhulu kibo ukuba abaningi babo balahlekelwa yinotho balahlekelwa yikho konke ababelakho ngenxa yokuthi bayala ukuba bayale uJesu bamphike baphike ubukholo babo lenkolo yabo kuJesu bachithekelwa zinotho zabo bavinjezelwa ngalabo ababebusa babenza ukuba bagcine besiba ngabayanga manje kuyamangalisa ukuthi nxa singakhangela thina ngalesi sikhathi balutshwana abantu abangamela ukholo lwabo ngale ndlela ngakho-ke ngasona iso sikhathi bephakathi kokuhlukuluzwa kanjalo njalo sebelahlekelwe yinotho yabo sebengabayanga waqhamuka ukuba kunodingo ukuba abanye abazalwane base befikelwe indlala kwaso kukhona ukuswela okwakukhona kwakungene indlala enkulu kakhulu elizweni lasePalestine ngakho-ke labazalwane bathe bekuzwa lokhu bekuzwa ngabo uPawulu basebehlanganisa konke ababelabo uPawulu wayecabanga ukuthi aboyokhipha nje okuncane njengabantu ababephakathi kokuhlukuluzwa njalo belahlekelwe yinotho yabo kodwa wamangala ukuba wafakaza njalo ukuba bakhipha isipho esikhulu kakhulu esasedlula lokhu ababengakukwanisi kutho ukuthi bazinikela ngakho konke siyananzela lapho izifundo ezithize engifuna sizibambe ukuba okokuqala kabazange banikele ngenxa yokuthi babe layo leyo mali kumbe babe lemfuyo babengalalutho basebelahlekelwe izinto zabo zonke kodwa abafulandeli bakajesu laba esingathi thina amakristu ngaleso sikhathi asemacedonia sihlangana labo bekhipha yonke into ababelayo bencedisa abanye abazalwane siyabona ukuthi ukunikela lokupha kuyabe kuvela enhliziyweni kodwa njalo-ke uNkulunkulu uyafisa ukuba lapho kulezidingo khona kumele siphakameni njengabazalwane siyencedisa singancedisi ngoba sisilakho lathi kodwa sincedisa ngokuthi siqala uthando lukaNkulunkulu sinanzelela ukuthi kwakule ndlala lo nyaka ilizwe lakithi akunanga zulu lapha eZimbabwe abantu abaningi bazaswela siyananzelela njalo ukuthi okuhlanyeliweyo okuningi sokubunile emasimini lapha okuningi sokonakele kuyatshisa ilanga abantu abaningi sikhangele indlala ngakho lo nyaka sizalithuka njengebandla laseMacedonia ukuba phakathi kobuyanga bethu sikhiphe sinike sincedise abanye abaswelayo
kuyiphethe mfundisi
baba siyabonga ngegama likajesu khulumisana lathi ukuze sibe ngabantu abaphayo abakhangela indlala bazothola ukusizwa bazothola uncedo ngegama likajesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa laba sakhulayo abesifazane ngalinyanga sithakazelela omama. Sixoxa noNkosazana Emily Ncube owasungula ugwalandaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine oluyilo oluphathisa abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ulubasiza ukuthi bathole imisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo
babe senhlizweni yami ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngilami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo lapho gijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hayi indaba leyi ngiyayiqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi induvo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni emagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba loku ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzilani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani, yiprojekthi yesikolo yini le oyenzayo? But mina ngabatshela ukuthi hayi, sengivulile inkampani, umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu, even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intizeli izindaba kwakungelula. Even lakathesi akukho lula. But ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhanyela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhlizweni yakho.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxalo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine ngesikhathi sithakazelela inyanga yabesifazane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabaka Ncube.
Yabo akholo tabaka Ncube ungathola kusasa jahle ekhaya. Wezemindalo intatheli izindaba yethu uJoseph Ntanji usathulela impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembulele endazilinqobele eDynamos ngethuka 1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Iqembulele endazilihlohlelwe nguMelikhaya Ncube kanye loArchford Fire kuthi eDynamos lona lihlohlelwe nguAlexander Mandinyenya. Nasesakuva iqembulele manye kaDynamos lichawe nge-3-2 ngeleSimbabwe kuthi ngasemalahleni iqembulele wange linqobele yadange 1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji usathulela njalo ingxoxo ayiqhube lomqeqeqeji womdlalo wenguqu uGift Gate Onkala lonyaka osefikise iminyaka engamajumi amathathu 30 umqeqeqeji wasakhulayo koBulawayo.
Inkala uqale ukuqeqetsha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 leminyaka yokuzalwa engamajumi amabili lambili 22 ube uqeqetsha iqembu labatsha ele East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of umthandazo Ndabambi, Umar Fortune Mketiwa, the likes. Kwanisa ukuthi siyengena kuPeter Ndlovu Finance lapho sanjewa khona i-team yemdare uChimalanga. Semiye sangena kuCast League Cup under 17 semi-finalist. But khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy. Wakulabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngawe sengikhochisa i-senior team ngo-2001.
Ngomnyaka ka-2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili elimela idolobho lakoBulawayo.
Umuntu wasenza sakhotsha leso squad ngoba lapho kwalokufunakala ukuthi ukhotshe ama-old boys esasilaba by then. So uBaba ngiyayintroduce ukuthi no thina kathi siyabafana bethu abancane lapha, the likes of uGeto Charlie abangakwanisa ukuthi bifike over ekoche hii province ya Kabulawa yao. Then hiku kungena kutulaka. Sa kocha sayo wina liana hii tournament liana. Then sasi labo Thomas Mketiwa. Sasi labo Kite Kota. Hipo izazinengu. Ezakitana sisi lala wa Islanders.
Umkala utiwa alipapa tuwe ngomonyo wa kutekrecha wa jale indi maengu ule kukuleni kwa KM7 kutekrecha.
Opapa basi natisa kakulu. Lowa njiwe na sana zana kusakana lukanga kuwa. Iba basi nzavanti sa pusha sa kwanza la tuku kocha la pala lapa ya. Ila iso kupapa au iso wila kumalu. Kanyi lo mtala wa isi natisa mwasake sa pasu kocha la tuku istrovas. Ukipsono omela. Veni ngati mwui wa senza. Chinaba fanaba ngani sisalda lipora. Zapwani suku tala kubo TV YouTube. Because sasi na master under. Sasi na ma under 17. Mwui umu njua promota. Kwa istrova suku ze sita lego sinye.
Unkala ukale ukekecha iloke isa lala. Njalo uwe kutangani isa lo kukwazi kwa figa umyaga 2001. Lapa hata tuwa kona lika mbule njube Sundowns.
I only played for months in Juve Sundowns because abadala bethu East Rovers then Juve Sundowns kwangazani akuswanana. That was 2001. Akuthena siyambuyela back for East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Hayi abadala be Sundowns abadala be East Rovers yibo kwangazani akubahambeli kuhle. West le team yayingazani ngomnye wangkhona yayingadlali kuhle. So basifuna ukuthi ama senior players wonkanjani abuyele teamini. But bagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami iphelele khonapho.
Unkala ufikisa iminyaka engamashumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqetshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhocha ibhora leli bhati angazi ngithole isendi yalo ibhora langikhona lela otherwise lidla nesikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloyo ngalo ibhora langikhona ukuthi uqeqeke kokuloku inzima sesiphokuhla sisethembeni okokuthi one day maybe uzabala lokhu lalokhu ya but libhora silithanda akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuzasinika i-frustration yokuthi sichiya naso because ama-big teams la asithathela asinike lutho athatha abantwana labo esibaqeqeshayo lapho at the end of the day we are catching nothing.
Ngemva kokuchiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 unkala ubumbe lakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhele laze ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sizwe ezomculo.
Salubonani mlaleli labasakazi. Ibizo lami nguFaith Makhubile Mpofu, ngizalwa kwenzelele, ngihlala eNkayi eTogwe, igama lomsebenzi stage name, ngazakala ngu-Man of Faith, ngihlabela i-gospel music, ama-genres ehlukeneyo, athi traditional, worship, reggae, njalo ngihlabelela ngezindimi ezehlukeneyo ezigoqela isiNdebele, isiShona, isiKhiwa, isiTonga, isiNyanja lezinye nje ezehlukeneyo ezizatholakala kulabo abazalalela izingoma zami. Ukuhlabela ngisasa ku-Sunday School e-Church kodwa ke ukurekhoda ngiqale ngomnyaka ka-2017 sengilama-albhamu amane i-albhamu yami yesihlanu siseduze layo ukuphela ukusetshenzwa ngithukana layo ngiku-Rock Up Studios lo-producer wami u-Nash abafisa ukuxhumana lami lingafona ku 0713 583 538. Ngizaphinda njalo 0713 583 538. Labo abaku WhatsApp abangafuna ukuxhumana lami ku WhatsApp ngizangithola uMan of Faith ku 0713 583 537. Ngiphinde njalo 0713 583 537. Ngiyabonga usekelo lwenu, ngiyabonga ukuxhaswa yini. Inkosi lenzele kahle Studio 7 omuhle. Amen. Thank you.
Siyalibonga kakhulu ijahala kwethu. Sakuzwele. Singagqiba uhlelo lamhlanje. Wothi sikhangele ebeselazo lamhlanje. Abantu abaningi emathobeleni North bathi kabanakudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka. Bayakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizinisi ubeledumo uChemist Siziba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.